manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 13/2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
The key systems are fully aware of various antics at play and they stand ready to approach the deal.
Mutungamiri wenyika nebato rezanu PF Emerson Mnangagwa vaudza Politburo yavo kuti mauto nemapurisa akagadzirira kudzivirira nyika kune vanoda kukonzera kusagadzikana.
Vanhu veZimbabwe tofanira kusumuka, vanhu veZimbabwe tofanira kutaridzira murunyararo, kutaridzira kuti hatifani nezviri kuitika. Madhemositeshoni anobvumidza nebumbiriro remutemo wenyika.
Asi vanopikisa vanoti vane kodzero yekuratidzira uye havasi kuzoponderwa musagi samangoi.
Nzira dzose dzatichashandisa ndidzo nzira dziri mubumbiro remutemo dzimwe ndedzekuratidzira dzekupoka vazhinji kuti tipinde munyigwagwa tichiratidzira dzimwe ndedzekuramwa mabasa
vamwe vemasangano akazvimirira oga anoti vacharonga kuratidzira sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiita manyamamire nerongo munyika gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe nemukuru wemapurisa vagodwin matanga voendeswa kudare repamusoro rehigh court vachinzi varipe mudzimai anonzi akaitwa akafira mberi ari mumaoko emapurisa achibva afa kuchivhu iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza Politburo yebato ravo kuti mauto nemapurisa akagadzirira kudzivirira nyika kune vanoda kukonzera kusagadzikana. Izvi zviri kuuya apo vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nekusamira kwakaita zvinhu zvakanaka munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika pamberi pesarudzo dza 2023. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachivhura musangano wePolitburo, vaMnangagwa vati bato ravo ruruda runyararo uye vana veZimbabwe vanofanira kubatana voramba kushandiswa nemapato anopikisa kuita zvemhirizhonga. Vati vanozviziva kuti mapato anopikisa achitsigirwa nedzimwe nyika dzekunze ari kuronga mhirizhonga uye vakati mauto akagadzirira kuona kuti izvi hazviitike.
The key systems are fully aware of various antics at play and they stand ready. The process deals with such mischief. Peace, unity, and stability must continue to prevail in our motherland, Zimbabwe.
Mashoko vaMnangagwa anouya apo nhengo gumi nenhatu dzebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinosanganisira nhengo dzeparamende vaJob Scaler vanomirira Zengeza West navaGodfrey Stole vari kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekupondwa kwenhengo yebato iri muzvare Mo Blessing Ali kunyatsime muna kubvumbi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vati havatenderani nemashoko avaMnangagwa aya
zvinozikanwa pasi rese kuti Citizens Coalition for Change inomira runyararo inomira kuchimudza upfumi hwevanhu vatema ndovatinomira ndozvinozikanwa ndozvatakanyorwa pahuma nyaya yerunyararo kusimudzira vanhu nyaya yekuti vanhu munyika muno muite shanduko ndo nyaya dzatinomirira kana maita shanduko hweza ndevezanu ndoetiri kusiyi kana kumavambo kuti redhoni tigone kugara tese munyika nekuti chese chiri maZimbabwe.
Izvi zvatsigirwawo nemutauri werimwe bato rinopikisa Movement for Democratic Change vaWitness Dube vati vamunangagwa havasi kutaura chokwadi kana vachiti mapato anopikisa ndiwo anokonzera mhirizhonga munyika.
ZANU PF kutaura kwaimboita waimbove mutungamiriri wavo Robert Mugabe ndiyo ine madegrees of violence, ndiyo ine nhoroondo yekushandisa chisimba kuti inge ichiwana rutsigiro kuvanhu.
Vakafanira kubata chigaro chemurongi wemusangano muTriple C vaAmos Chibaya vati veruzhinji munyika vanofanira kuratidzira murunyararo kuramba mhirizhonga iri kukonzerwa nebato reZANU PF.
Izvozvo hari kuri kuzvirega zvichirama zvichiitika muno munyika. Vanhu veZimbabwe tofanira kusumuka, vanhu veZimbabwe tofanira kutaridzira murunyararo, kutaridzira kuti hatifani nezviri kuitika. Mademonstration anobvumidza nobumbiro remutemo wenyika. Nyika yose tofanira kusumuka, nyika yose tofanira kutaridzira zvine runyararo, kutaridzira kuti hatisi kufara nezviri kuitika kuhama dzedu dzakasungwa dzisina mhosva dzakapara.
Vamunangagwa vatiwo nzara iri muAfrica inokonzerwa nenyaya yehondo yeUkraine neRussia, asi vakati hurumende yavo iri kutora matanho ekuti nyika ikwanise kuwana chikafu chakakwana. Vati semuenzaniso, mwaka unotevera nyika ichawana gorosi rakawanda kudarika rainoshandisa pagore. Asi vanoongorora zveupfumi vamasimba kushera vati hondo iyi yakatouya zvinhu zvave kuipa munyika, uye hurumende ine zvimwe zvainokwanisa kuita kwete kungonongedzera kunyaya yekurwisana kweUkraine neRussia. Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vachishanda kuAfrica University Dr. Wellington Gwadzikwa vaudza Studio 7 kuti kusamira zvakanaka munyaya dzeupfumi ndiko kunoita kuti vanhu vatsamwe zvakanyanya, uye kunogona kukonzera mhirizhonga.
Nenyaya yekushupika nenyaya yekutambudzika kuti mune munyika nekoma kwaita upenyu, vanhu vakutofamba vakatogumbuka zvekuti vakangodenga padikidiki vanogona kutoita mhirizhonga.
Zvichakadai, vamunangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzinyorese kuvhota pamwe nekutsvaga rutsigiro kuti bato ravo rikunde zvine mutsindo musarudzo dzegore rinouya. Vatiwo vanofanira kuona kuti pavanhu vakanyorisa kuvhota nhengo dzebato ravo ingani, vachiti izvi zvinobatsira kugadzirira sarudzo dza2023. Vakurudzira vanhu kuti vaende kunoona kuti mazita avo ari mugwaro revavhoti here pachirongwa chekuganhura matunhu ekuvhotera chedelimitation icho chiri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission kutanga musi wa17 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mamwe masangano akazvimirira oga anoti acharonga kuratidzira sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiita manyamamire nerongo munyika, achipomera hurumende mhosva yekushandisa mapurisa nematare kumpunyikidza kodzero dzevanhu. Masangano aya atumirawo nhuma kunotaura nehurumende yeBotswana nenyaya yekusamira zvakanaka kwaita zvinhu munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavakokera nhasi muHarare, sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa vati zvinhu zvaipisisa munyika munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi, nekudaro vanhu vanofanirwa kushandisa nzira dziri pamutemo kuratidzira kunyunyuta kwavo.
Tine nzira dzakawanda dzaticharatidzira nadzo, dzimwe dzenzira asi nzira dzose tichaita murunyararo sezvinorehwa nebumbiro remutemo. Nzira dzose dzatichashandisa ndidzo nzira dziri mubumbiro remutemo, dzimwe ndedzekuratidzira dzekupoka vazhinji kuti tipinde mumigwagwa tichiratidzira, dzimwe ndedzekuramwa mabasa tichikoka vazhinji kuti ngatimbogarei tiri mudhorobha tichiratidzira. Asi tichatanga tatenderera sezvatatanga, tiri kutenderera kumaorganization ese tichitsvaka kuti vanhu vanoda kuti nguva ndeipi uye nzira yatichatanga nayo ndeipi, asi zvese zviri mumugwagwa zviri kugadzirirwa. Asi tichikurudzira hurumende kuti ngaibate vanhu zvakanaka, ngaigadzire ikonomi, ngaite kuti vanhu vave neugaro hwakanaka.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselimo Magaya vataurawo pamusangano uyu vatiwo semakereke vari kutsigira nyaya yekuti vanhu varatidzire zvinyunyuto zvavo, vachiti izvi zvinogadzirisa nyika.
Asi tikukurudzira makereke, tikukurudzira vazhinji ruzhinji rweZimbabwe kuti vasimuke vaite zvese zvinotaurwa nemutemo we nyika zvinotaurwa neshokura mwari vapinde mumugwagwa vachiratidzira murunyararo va withdraw my services kubva kuma business people vano sponsor violence vagwadame nokuti isusu tinoshuvira zvakanaka munyika yeZimbabwe.
Va Fortune kuudzewe vanoshanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum vatiwonyedze kushungurudzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu munyika dzatekeshera.
Nyaya yekushungurudzwa kwema human rights defenders yaiitika kwenguva yakareba chose. Chatakaona ndechenyaya yekuti human rights defenders akatorambidzwa kushanda muZimbabwe. Nekuti mbese pangosimudza human rights defender musoro, hurumende inouya ichituma mapurisa amasoja dzimwe nguva nemaCIO kuti munhu yeye atorwe otsakatiswa orohwa kana osungwa. Izvozvo hazvisi kutifadza. Tine nyaya makesi dzakawanda akadaro atakarekodha kubva 2018 papinda new dispensation kusvika izvozvo, ende zviri kuratidza kunge zvaramba zvichienderera mberi.
Vakuudzewe vatiwo vanoda kuti hurumende irase bhiri reprivate voluntary organization iro vanoti vakanangana nekumbunyikidza vemasangano akazvimiririra OGA. Asi vachitaura nestudio 7 vadarika gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vakaramba kuti hurumende iri kushandisa matare nemapurisa kumbunyikidza vanopikisa, vachiti Zimbabwe nyika inotevera mutemo nekusunga vanenge vauchikora. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakanyorawo mubepanhau reSunday Mail kuti hapana kudududza panyaya yekuvandudza mutemo nechekuita nemasangano akazvimiririra, vachiapomera mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaGibson nyika dzino vashora mashoko emasangano akazvimirira awa, vachiti kukurudzira mhirizhonga nebongozozo munyika.
Mashoko ekuda kukurudzira mhirizhonga nebongozozo munyika yeZimbabwe, nokuti tinoziva kuti vaya vanoda kuratidzira mutemo uri pachena unoti vazviite kana vachinge vazivisa mapurisa, asi vakada kututsira chimoto nekuudza vanhu kuti vapinde munzira zvisina kutarwa pamutemo. Tinotaridza mamwe maitikira zvakaitika kumashure kuti zvose zvaizopedzisira zvaane kupwanywa kana kuti kukanganiswa kwemudziyo.
Asi vemasangano akazvimirira OGA vanoti sezvo nyika yatarisana nesarudzo, hurumende yava kuda kuvambunyikidza senzira yekuti vasadzidzise vanhu nezvekodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe nemukuru wemapurisa vaGoldwin Matanga vaendeswa kudare repamusoro reHigh Court vachinzi varipe mudzimai anonzi akaitwa kafira mberi ari mumaoko emapurisa achibva afa kuchivhu. Magweta atura mapepa yekuti muri yemushakabhu iri kuda mari inosvika zviuru manomwe makumi manomwe nematatu zvine mazana manomwe nemakumi mashanu ekuAmerica, kana kuti 73,750 United States dollars. Mudzimai uyu amai Sharai Mukaro vaipomerwa mhosva yekuba mari inosvika churu chemadhora. Mushure mekufa kwavo Magweta akakumbira kuti pagarwe dare kana kuti paitwe inquest kuona kuti chii chakavauraya. Mutongi wedare raMajor Street kuchivhu vaHenry Sunday vakazeya nyaya iyi vakabuda nemutongo wekuti amai Mukaro vanogona kunge vakarohwa zvakaipisisa ndokuzofa nemadetective Stephen Dondo nevamwe vavo muna Gunyana gore rapera. Vakati mapurisa ari kupomerwa mhosva iyi vanofanira kumiswa pamberi pedare. Amai Mukaro vane vana vaviri uye vanonzi vairohwa mukamuri inonzi Dark Room. Detective Dondo vakaudza dare kuti vange vaudzwa nemurume waamai Mukaro, mufundisi Abiniel Mukaro, kuti vaive nechirwere chemoyo. Asi vachipa uchapupu vamukaro, mwana wavo Ivy Mukaro namufundisi Nelson Chiramba dare, vakati vainge vaudzwa nemufi kuti ainge arohwa zvakaipisisa pasi petsoka. Ongororo yavana chiremba yakati vakafa nekurohwa zvakanyanya zvakapa kuti rimwe ropa ravo rigwambe. Hatina kukwanisa kubata vakazembe sezvo nharembozha yavo yange isiri kudairwa, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta remhuri yaamai Mukaro vatinashe chinopfukutwa vesangano remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Dare raga tonga kuti pane mkana wekuti mushakabvu isharai mkana kufa kwake kunogona kwakakonzereswa nemapurisa mushure makunga arohwa. Dare rakaonawo futi rikati umboo hwakabuda kubva kuna chiremba unoratidza kuti munhu akarohwa pasipetsoka hapaburitsi umboo hwekuti munhu arohwa. Saka mapurisa anogona kunge akarohwa mushakabvu pasipetsoka sezvinotaurwa. Vari kuda kuzoviga umboo hwacho hwekuti munhu akanga arohwa kuti usaoneke. Dare zvakare rakataura kuti nyaya yekushaika kwasharai mukara yakanga isina kuferefetwa zvakanaka nemapurisa.
Nechikonzero chei?
Nekuti mapurisa epachivhu, pachivhu CID, vanova ndivo vaipomedzerwa murufu rwake, ndivo vakanga vatora nyaya iyi vari kuiferefeta. Saka naizvozvo dare rakataura kuti panofanira kuitwa macriminal investigation kuti paonekwe kuti mapurisa ari involved munyaya iyi haana kupara mhosva yekaupebwe homicide here. Dare rakabva rati zvekare mainvestigations aya anofanira kuitwa nemapurisa asiri muprovinsi yemashonaland east.
Mungaziva kuti mapurisa anopeta rini urongwa hwekuferefeta nyaya iyi kuti itange kunzwikwa zvakare kumatare?
Handingazivi kuti mainvestigations anokompletwa rini nekuti anoitwa nemapurisa. Saka naizvozvo I can't say kuti anokwa rini kana kuti anopera rini, but tinotarisira kuti anoitwa nekukasika.
Ko pane chiri kuitwa here kuti mhuri iripwe?
Mhuri yemufi yakaisa masamanisi muhigh court, havari kuda kuti vabhadharwe mari. Na commissioner general na minister of home affairs nemapurisa ari involved munyaya iyi. Mari loss of support yekusupportwa kwavaitwa nemushakabvu asati ashaika nekuda kweconduct yemapurisa.
Vatinashe chinopfukutwa vesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaRobson Chere, vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. VaChere nemutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuponda imwe nhengo yesangano iri vaRoy Isa muna 2016. Dare raMajor Street rakamboferefeta firo yavo rikati vainge vadona vega kubva mumudurikidzwa wemakamuri echinomwe yeJameson Hotel muHarare. VaChere navaMasaraure vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti kuda kuvashungurudza. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri wemutungamiri weArtus muzvare Christine Kayumba tikatanga nekuvabvunza nezvavaChere.
Dare repamusoro nhasi ratambira chikumbiro chakaitwa negweta ravaRobson Chere, amai Beatrice Mutetwa, chekuti vaChere vabvumidzwe kubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Saka dare rati vabvise mari inoita 60,000 RTGS. Izvi zviri pachena kuti nyaya vari kupomerwa haina udzamu hwakadaro. Ndiwo mashandiro ehurumende yedu kutonga nedemo. Chavo ndechekungovhiringidza nekushungurudza ani naani anorwira kodzero dzevanhu munyika.
Zviga zvavatemerwa pachibatiso chavo ndezvipi?
Uye zvekare vanzi vanofanirwa kusarenda pasipoti yavo kumaoko emapurisa. Pamusoro paizvozvo vanofanirwa kunoripota kumapurisa kamwe musi wechishanu wega wega pasvondo. Isu sevarairidzi veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tazvitambira hedu nemufaro, asi nzvimbo yeJeri haisi nzvimbo yekuti munhu asina mhosva anofanirwa kuwanikwa achigara ikoko. Tinongoramba tichichema kuti kumbunyikidzwa nekusapiwa kodzero kwevashandi kunofanirwa kupera muZimbabwe.
Konyaya yemutungamiri wenyu vaObert Masaraure yave papi pari zvino?
Tiri kungovimba kuti muzuva remangwana tichadzokera zvekare kuHarare Magistrates Court uko vaObert Masaraure vanenge vachiudzwa kuti bail ruling yavo inenge yakadii.
Ndingada kutarisawo kuti iko kusungwa kweutungamiri hwenyu panguva ino hakusi kukanganisa here nyaya dzekurwira kuti vashandi vawedzerwe mari?
Kusungwa kwevatungamiriri vedu hongu kunotikanganisa izvishoma kurwira kuwedzerwa mari kwevashandi. Asi zvakadaro dzinenge dzichingori hondo dzedu dzose dzatinenge tichirwa.
Mutevedzeri wemutungamiri weAtus Muzvare Christine Kayumba vange vari parunare muHarare. Panguva iyo mitengo yeusavi iri kuramba ichikwira munyika, sangano reLove for Africa riri kuVictoria Falls rakabatana nesangano reMeta rekuAmerica rinoti rakatanga chirongwa chekudzidzisa vagari vekumaruwa kudyara muti unonzi chaya uyo usingadhure uye usingatore nguva yakareba kuti mashizha avo aitwe usavi. Mumiririri wesangano iri vaSilent Kaseke vanoti vari kushanda zvakare nezvipatara zviri muVictoria Falls nekubulawayo mukudzidzisa vanhu kuita magarden echirimwa ichi chinonzi chinovaka muviri. Vakaseke vanoti muti uyu unobva kunyika yeMexico asi unowanikwa nekukwanisa kudyarwa munzvimbo dzakawanda munyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye navakaseke nezvenyaya iyi.
Chaya tree ichimuti chakabva kuMexico. Planti iyoyi ine mavitamins akakosha mumwiri memunhu. Ine calcium inokwanisa kuti tivakire mabhonzo. Ine iron inoita kuti ropa redu ringe rakanaka. Ine vitamin A inoita kuti maziso edu aone zvakanaka. Ine vitamin C inoita kuti miri yedu ikwanise kurwisa zvirwere zvakawanda. Saka tichazoda kuti tidzidzisane zvakati wandei maererano nekuti chaya inoshandiswa sei uye inodyiwa sei kuti tikwanise kunge tichizvirapa zvimwe zvirwere, nokuti iyo pache zvayo mushonga zvakare unokwanisa kuti urapewo zvinhu zvakati wandei.
Muti uyu unotora nguva yakareba sei kuti ukure?
Muti uyu ndingati ukangoudyara miti yano 3 months vanhu vakwanisa kutotanhatana mashizha vachiita usavi.
Unobikwa zvakangofanana nemavheji here?
Wangu unobikwa zvakangofanana nemavheji, asi tinokurudzira kuti kana muchiubika munoubhoira kama minutes akati kozi pane kamwe kamukaka kanobuda tinovatumidza kuti macyanogenic compounds but the moment you boil it they all disappear.
Saka munoti vanhu vafashaidza?
Tofashaidza. Ini kana tichiita fashaidza zviya mvura yedu iyo yatasara naiyo inondorine mavitamins akakosha andanichitaura haya. Haina kana chipomerwa, haina kana poison yainenge inayo.
Unokwanisa kuwanikwa uchidyarwa kuti nzvimbo dzakasiyana-siyana here?
Muti uyu unokwanisa kudyarwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndingatoti kana uchirarama muBig Falls nokushayikwa kunoitwa mvura muBig Falls zvinotoda kuti dzimwe nzvimbo maruwa nemvura akanaka nemvura inonaya zvakanaka unokwanisa kuti ubate.
Mataura zvakare kuti munoshanda nechipatara, muri kushanda navo sei?
Pari zvino tiri kushanda neVictoria Falls Hospital ndere tiri kushanda zvakare neUnited Bulawayo Hospitals. Takaisa plantation ikoko. Tine tarisiro yekuti miti yedu iko zvinezvi yati kurei zvatinofungidzira kuti supply yacho haizoshota. Saka zvataa kuchizoita manje taakuenda tichivapa dzidziso mumakicheni avo, tichidzidzisa mashefu avo vanobika, tichidzidzisawo vana mukoti vanodawo kudya chaya kuti inobikwa sei. Zvii zvainotibatsira nazvo tinogona kuidya zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kuti tinogona kumwa tii yechaya, tinokwanisa kuita usavi wechaya, tinokwanisa kuisanganisa zvakare nenyama mabikira atinongoita chomoje, tinokwanisa kuti tidye chaya saizvozvo.
VaSilent Kaseke vesangano reLove for Africa vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuVictoria Falls. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSri Lanka vaGotabaya Rajapaksa nemudzimai wavo vatiza munyika iyi vachishandisa ndege yehondo mushure nekuratidzira kwakasimba kwange kuchiitwa nevanhu kuti vasiye basa. Mauto anoti mutungamiri wenyika aenda kuupoteri kuMaldives. Anga achitarisirwa kudzinyisa nyika nezvekusiya basa nhasi, asi vanhu vabva vatangawo kuratidzira vari pamuzinda wemutungamiri wehurumende vaRenil Wickremesinghe vanzi vave kutofanobata matomu vachiti vachasiya basa kana pave nehurumende itsva. Vanhu vari kuratidzira nenyaya yeuori nekusamira zvakanaka kweupfumi. Vakuru vakuru vehurumende yeRussia, Ukraine, Turkey neUnited Nations vari kutarisirwa kusangana nhasi muInstanbul kuTurkey kuti vaone kuti Ukraine ingabvumidzwe sei kutengesa chibage kubva kumahombekombe kwenyanza yeBlack Sea. Kurwiswa kweUkraine neRussia kwapa kuti Ukraine itadze kutengesa chibage, mafuta ekubikisa nefotreza zvakwidzwa mutengo yezvinhu zviri pasi rose. Russia inoti iri kutyira kuti dzimwe ngarava dzinogona kushandiswa kupinza zvombo muUkraine nekudaro dzinofanira kuongororwa, asi Ukraine inoti haidi chibvumirano chinounza mauto eRussia munzvimbo dzinotakurirwa zvinhu munyika iyi. Nekuda kwekudzikira kwaita ukasha hwedenda reCOVID-19 uye kubayiwa kuri kuitwa vanhu nhomba yekuzvidzivirira denda iri, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaJona Masia vodzosa zvakare makwikwi avo enhabvu yemuzvikoro zvesendekerai kumusha kwavo kwaGutu. VaMasia vachange vachitungamira chirongwa ichi nechishanu svondo rino pakuparurwa kwemakwikwi aya muna 2016, asi vakazombosendekwa kubva muna 2020 nekuda kwedenda reCOVID-19. Regai tinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chinotarisa zvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika.
Hungu ndine urongwa huriko musuwe chishanu vikino kwekuti pave nenhabvu yebhora pachikoro pamagombe dzesecondary school. Pachange pari kutambwa mutambo nezvikoro zvinokwana kuita zvishanu. Aya makwikwi akatanga kubva 2016, 2019 ndokubva zvambomiswa zvazvo neCOVID. Saka iye zvinorwa tova rwechitatu tichiita mutambo uyu wekuitira zvikoro zviri munzvimbo yandakakurira.
Chii chakakusundai kuti munge muchibuda neurongwa ihwohwo hwetournament kana mutambo wenhabvu?
Inini chakandisunda chekutanga, ndakati ndadzokera kumusha ndamboshanya zvangu ndichibva kuno kuAmerica, ndakaona kuti zvikoro zvedu hakusina makompetition akanyanyo kuwanda anoitwa. Ndikati ndadii ndaitawo chimwe chinhu mudunhu rangu randakakurira kuitira kuti vana vari kuenda kuzvikoro vawane zvokuita uye talent yavo ionekwewo vachitambira zvimwe zvinhu zvine musoro. Uye ini ndiri kuno kuAmerica ndinodzidzisa nhabvu mucommunity yangu, saka zvinhu zvinondifadza zvikuru zvendinoda kuti ndione zvichiitwawo kuno, zvichiitwawo ikoko, ndichivanyeurirawo tumwe tunhu twandiri kuona kuno. Saka ndo zvakandisunda kuti dei zvaitikawo kunzvimbo yekwedu, kunyanya munzvimbo yekwamagombedze kwaGutu.
Pane mibayiro here inotarisirwa nevachapinda mukukwikwidza uku?
Hungu, mubayiro iripo. Mibayiro yandakagadzira inopiwa timu inenge iri pekutanga, kwozoita yechipiri, kwozoita yechitatu. Saka tongoti sepekutanga vanenge vatora mukombe vanowana full kit soccer uniform yebhora. Vanenge vatorawo pechipiri vanowana mubayiro wemari, kwozoti vanenge vatora pechitatu vanowana mubayiro wemari. Tingatoti pamutambo uyu tiri kuti tine madefending champions, chikoro chinonzi Chitsa Secondary School. Saka tinoda kuti tione kuti zvichafamba sei, kuti ndivo here vangatora futi zvemukombe kana kuti vachatorerwawo nechimwe chikoro. Zvikoro zviri kupinda mumakwikwi ndezvekusekondari. Tine zvikoro zvishanu kunoti Magombedzi Secondary School, Gomba Secondary School, Ruti Secondary School, Gudza Secondary School uye Chitsa Secondary School.
Mune tarisiro here yekuwedzera zvikoro?
Hungu, ndine tarisiro yekuwedzera zvikoro. Ndingati pandakamboshanya zvangu kumusha, pane maheadmaster ekuma primary akatotiwo, ko isu watisireiwo, wadi matiitirawo kamutambo kedua titiitewo competition yedu.
Imi muri muno muAmerica, urongwa uhu muri kuita muri semhuri yekwaMasia chete iri muno here kana kune madzisawira amuri kushanda nawo?
Sekukura kuri kuita mutambo uyu tingagona kuzobatsirana. asi urongwa huripo nechishanu uyene watakaita makore saya taandichingoita semuri yekomasiya semuna nechido chekubatsira patakabva uye ndoda kuti ndinotenda vatungamiriri venzvimbo yandinobva vari kundibvumidza tiri kushanda zvakanaka zvisinei nezvematongerwo enyika asi tinoremekedza vatungamiri vari munzvimbo mandinobva uye zvinhu zviri kungofamba zvakanaka aiwa tinozvitenda
naiyo inyaya yava Masiya Tabata svika kumagumo echirongwa chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa Mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 13 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesinanzelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini zezijeyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi ezingathi yizingozi ingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebeni ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku.
Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ubugebengu.
Asila ndlandla wokuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ibheyi. Sibuhlungu ngokuthere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba licala ukulwela iholo elisuthisayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe ngumthethwandaba ngemali yesibambiso i-bail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa incwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Ponyathi uthi abantu kumele badlalisane kuhle njalo badinge umlamlankunzi alubana bethe baxabana kumbe bangaboni ngasolinye. Esipha umzekeliso namuhla uNyathi uthe baphakathi kokuphenya udaba lokubulawa kwesilisa weTshongogwe eJotsholo uMnumzana Kelvin Ndlovu obikwa etshaywe ngumne wabo ngensimbi yengolofana wafa. EBaitbridge lakho amapolisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaNtuweleni Mbedzi onakanelwa ukuthi utshaywe ngumntwanakhe ogula umkhuhlane wengqondo. Kobulawayo amapolisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaYakani Mpofu otholakale egwaziwe njalo amathumbu ephandle eluveve. Ukubala izehlakalo lezi kuthanda. Sixoxele ohlaziya ezenhlalakahle kaZulu njalo engowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Into ekhulunywa ngamapolisi liqiniso kakhulu ngenxa yokuthi sesinanzelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini ezedlulileyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi ezingathi yizingozi ingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebeni ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku babavulele babalimaze sike saba lekhesi enjengale egoqela le bekhona ku-ward 14 lapha koBulawayo esikhona khona kuselobhengula Lobhengula West kube sokusuka funa abantu ababulalana ngoba beyim muli mhlawumbe kuyindoda lomfazi bebangalokho abakubangayo kodwa bebehluleke ukuthi bachazele udaba bagcine belimazene abanye bagcine bebulaleni. So ngezinye zezingozi ezikhona njalo kube khona ingozi zokuthi abantu mhlawumbe bebekwedise bonke emabhawa lapha zikeza abarekhethi ephumula od lapha ujaha okade nata nentombi yakhe baxabana khonaphana bagcina bebulana. So kuvamile-ke khona ukuthi abantu bade bekwedisele bendawonye mve abanye bazithove amakhasi bebenzani bagcine beqabene babulalane. So ngezinye-ke izingozi ezikhona zona ezi amapolisa akhuluma ngazo.
Udaba lokufuthelana elizweni okungaba kubangelwa yikutshabalala komnotho ubona kulesandla yini kuzehlakalo zokubulalana lezi idube lanxa nje abantu bengasoze bavulalane kuthiwa babangimali babangisinkwa babangalokhuya.
Isimo somnotho elizwe ngesingathi isimo somkhonomi yiyona isona singumfukula wakho konke khonke esikhuluma ngakho ukuthi abantu bayalimazana. Abantu ngaphakathi bazondile, bazondiswa kuyini, bazondiswa isimo somkhonono ngenxa yani? Ezimulini abantu kabala ezimulini abantu abalamali, ezimulini abantu babenelisi ukuthi benze lokho abakufisayo. Kolokana kwenza ukuthi umuntu agcwalelane ngaphakathi, abese siyakhipha ubuhlungu bakhe ngezindlela ezijadeneyo. Omunye vele uzasuka endlini ezondile abesefika ekhulumisana kubi lomunye umuntu lapho abacopha khona mbe laba abakhwedisa khona abesekhiphelulaka lwakhelo liyalo lokuthi umkhono womngawumphathanga kuhle agcinele ukukhiphela emuntwini emtshaya emlimazi embulali. Kuzosiba khona futhi ukuthi abantu ngenxa yesimo somkhonomi kabasebenzi abaningi. So abaningi bagcina begqekeza ezindlini zabantu, bagcine bengena ezindlini zabantu bangafithi ukuthi mhlawumbe uzama ukuthi umisane labo mbe kawulamali abayidinga babe sebekubulala. Ufithi ukuthi lezi mulini khonaphana umuntu lomkakhe bagqabana nje ngokuthi ukuthi bona bavele baleqhubu kodwa iqhubu labe lisukele esimeni somnotho welizwe kodwa umuntu abesekhiphela ubuhlungu bakhe komunye wakhe abahlala bonke ngokumlimaza ngokumbulala. So basically i-trigger mbe lokhu esingathi khona yikho ukumsusa isimo somnotho welizwe, yikho nje abantu behlukuluzana kangaka.
Umnumzana Thembelani Dube uhlaziya ezenhlalakahle kaZulu njalo ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kolunye njalo udaba amapholisa athi abophe umtshayeli webhasi labo kondakitha abathathu abafunyanwe bethwele imbanje ezilesilinganiso se-50 kg. Amapolisa athi abasolwa laba nguWanda Ndlovu onguye umtshayeli, uJenet Dimigu, uPaswell Giza kanye loBrighton Mangwiro. Abasolwa babotshelwe eKaloma. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ, umnumzana Robson Chere ukhululwe ngumthethwandaba we-High Court namuhla ngemva kokumhlawulisa imali yesibambiso i-bail engena kunkulungwane ezingamachumi ayisithupha zamadola eZimbabwe i-$60,000. Umahluli unqume ukuthi phezu kokuhlawula limali kumele uChere ayechiya ipasipoti yakhe kwabomthetho. UChere wetheswa icala lokubulala umngane wakhe uRoy Isa ngomnyaka ka-2016, okulicala eletheswa njalo umkhokheli weAtus umnumzana Obed Masaraure. Sixoxele sikhulumeli seAtuz umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge Atuz asila ndlandla ukuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ipay. Sibuhlungu ngokuthere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba licala ukulwela iholo elisuthisayo. Phecelezi ngesilungu bathi living wage. Asazi nxa kulicala ukuba umuntu athi ilungelo lomntwana elokufunda kalikhokhelwe nguhulumende. Kodwa ke njengoba ephumile uRobson Chere lamhla siyamamukela njenge-ATUZ, simtshele ukuthi indima lapha ayichiye khona isiphambili la ekafika ahlabe njengendoda, size siyethola i-540 esasiyihola ngo-October 2018 size siyethola ama labor rights esefakwe ku-constitution kuyasethusa ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi sifuna ukutshela uhulumeni ukuthi asinike imali yena aqalise ukusibopha asikwazi ukuthi wathatha ngaphamandla wona la anjalo ngoba i-constitution 1665 uyasivumela ukuthi nxa uhulumende singazwisisani ngeholo kumbe sehluleke ukukhuluma lathi sihlale asibone ukuthi abantu laba kabasafundisa abesesukuma kanti hayi madoda ukuze libele liyayifundisa yani sikhulumeni ngeholo kodwa yena usuka sibophe siyamamukela uRobson chere indima ndoda isahlabile asihlabe
umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iA2s izitolo ezinengi ezithengisa ukudla lempahla etshiyeneyo kobulawayo zithi zingagcina zivala ngoba abantu sebekhetha ukuthenga esitaladeni lapho okulentengo ephansi esitaladeni abanengi bathengisa ngemali yaphandle kwelizwe kuthi abezitolo ezinkulu bathi babanjwa ngamandla okuthengisa ngedola leZimbabwe lona elilesisindo esigugudeka mihla lemihla kubika uEzra Chiswa Sibanda
ezitaladeni phose zonke zakubulawayo abantu sekuyubunyonyo bethengisa ukudla kufana lethukela impuphu amafutha la yonke impahla edingakalayo empilweni yansuku zonke iningi labathengisa lithenga khona ngoba lithi kuyathengeka kule mavenkilini amakhulu umnumzana Thaka Moyo ohlalela ukuthi le court park kubulawayo uyafakaza
phandle sokungcono compared to ama-supermarket ama-supermarket seduru okunye okunzima ama-price angikhona vele hayi hayi kusathengeki ngisho sokuyi-RTGS ona leyi besenza nge black market rate futhi la nxa ule card la ngikhona vele uzama ukuthenga kula nto vele ophuma la so sesiopt ukuthi kungcono sizithengele phandle lapha imali ekhuzini yamashop lokuphandle lokungcono kakhulu kuyathengeka
isinkwala sosithengiswa phandle umnumzana Masibhobo uhlala emakhandeni uqeda kuthengela imuli yakhe
hayi sibili kunzima kakhulu mina ngizobona umzekeliso ngesinkwa abona isinkwa sesidura kabi emashop khuluma ngokuthi ngodola 5 rand eshop phandle siyidola ithukele i-$2 5 rand phandle i-$2
kugcwala abantu abaningi bezothenga kugcine kungahambeki edolobheni lakobulawayo imigwaqo yonke sewufakwe ama-grocery athengiswayo umnumzana Sibusiso Sibanda uyakuthakazelela lokho
i-grocery phandle ichiphile kulaphakathi lawe ngawuthenga even lama-rate angikhona kuyabe kuthiyele hayi phandle kurayithi ngoba emashobhu vela kuyenza kuyadula even lama-rent azangikhona adula even lezinto zangikhona ziyadula konke kuyadula so sesikhomba ukuthi phandle mbona yikho lapho okungcono khona ungaswelani uthola konke mpuphu thukela matamba konke ezigosi esithenga phandle
unkosazana Kero Nkomo uyasebenza kodwa uhola imali yakhe ngemali yezimbabwe ama-RTGS uthi kabasoli abathengisa phandle
because phandle izinto zichipha and phandle akulama-queues abantu bahamba besiyawonta i-RTGS ngoba abantu abaningi bafola i-RTGS so abanye abaningi khonapha babe benayi-connection nabantu bona laba abahola i-RTGS so ba-prefere ukuthi anike umuntu lana ahambe ayeswipha izinto ngama-cards abantu like umuntu lana abuye azothengisa maybe ne-price ephansi maybe less than 20 cents or 40 cents or 30 cents so that bathole i-US dollar
abamabhizinisi amakhulu athengisa ukudla bayakhala kukanti abanye babo bathi bazagcina bevala ngoba akusela abathengi ukhonzana Mildred Singo ngumanager we-OK supermarket kobulawayo
into esikhona kulezi nsuku ukuthi i-business is very low abantu these days sebene-system yokuthenga ngelokhu ze ngeswipe besiyathengisa phandle senzela ukuthi bathole ama-US dollar lama-rand so it's now affecting us as the community sector business these days is very low iqiniso ikhona yokuthi isimo singaqhubeka kunje abantu besiyathengisa phandle ama-business amaningi azavalwa ngoba njengakathesi so business is very low otherwise abantu abaningi bazalahlekelwa imisebenzi labantu abasezeyokwanisa ukuthi baqhubeke the daily standard because these days business is actually very low due to the system ukuthi abantu bathengisa phandle befuna ama-rand lamadola
ukugugudeka komnotho kuya phambili kwele Zimbabwe abama bhizimisi sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokudla mahlayana osokwenze uhulumende wakhipha umbiko wokuthi uzajezisa abenza njalo. Umphathintambo wazamabhizimisi lokuthengiselana usekayinzenza izolo utshela phephandaba lechronicly ukuthi abamabhizimisi okuthenga lokuthengisa kumele bahlangane bakhulumisane ukuze intengo yezinto yehle. Imele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngenza Jesus Banda.
Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla, kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi ilitha yephethulo yehle ngesenti lemelika elilodwa, isuka ku-$1.77 yaya ku-$1.76. Idizili yona yehle ngamasensi amabili, isuka ku-$1.88 isiya ku-$1.86. Kodwa ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi sincane kakhulu isilinganiso sokwehla kwamafutha, njalo uthi lokhu akusoze kuphathise uZulu othwele nzima ngokudula kwezinto.
Lokho mfowethu ukudlala ngabantu, ukuthatha abantu njengezithombe. Izera umthetho wayo ivele ivame ukukhweza intengo yamafutha every 2 weeks. Lokho abakwenzileyo lokho nje ukuzama ukuvala abantu amehlo, awusoze kutshengisele nje ukuthi kule different akula mehluko. Ngaye nje bayekele khona, nxa kuthiwa khona into iyehla, into iyehla nge-5 cents kumbe nge-10 cents, hayi khona isente elodwa, akusoze kuyiguquke lutho nje entengweni impahla ezisemavinkilini.
Ungathini kahle kahle ngokwenzakalayo kwezinye inhlangothi, ikakhulu nxa sikhangela ezitolo lapho osokuthengiswa khona ezinye impahla ngedola lemelika kuphela?
Phela yikho esisakutsho ukuthi uhulumende wethu wenza umthetho yakhona ngathi umthetho yana yabusabhuka abasekhaya. Uhulumende ufanele athathe inyathelo lokuthi kusetshenziswa imali yeZimbabwe kuphela na, kumbe kusetshenziswa engaphandle kwelizwe. Yikho izama amazwe wonke, nxa kungathiwa khona kusetshenziswa imali yekhaya, imali yangaphandle iyabe singasasebenzi yesitolo, iyabe sigcinwa nje emabhenki. Umuntu uyayiguqula nje intshisa nxa efuna ukuthi athenge impahla ezingaphandle kwelizwe ngamaletha ukredit. So lokho abakwenzayo lokuthi ngapha banyathele enhlabathini, ngapha banyathele emanzini, akuncedi lutho. Yikho kwenza ukuthi imali eqinileyo i-US dollar ithoche iphumise imali engagcinanga amabhonda ngapha. Lokhu ekuphambanisa yena.
Ubona sifika kubanga lokuthi uhulumende usevuma yini ukuthi idola leZimbabwe lifakwe eceleni kusebenzele eMelika kuphela le mali yakwamanye amazwe njengalokho bekusenzakala ngo-2009?
Angiboni ukuthi ihlandla lakhona lizafika lelo, ngoba ngenxa yokuthi nxa uhulumende engazavume ukuthi kusetshenziswe idola le-America kuphela, izisebenzi zakhe zonke ezingu-500,000, amasosha, amapolisa abemajele, lamatitsha, lamanesi, lamadokotela, baza kuba lethuba lemvumo yokuthi bahole ngamadola ngaphandle. Okwesibili ukuthi uhulumende wethu ukhangela lokhetho lomnyaka ozayo, ama-services akhe, iy'mpahla zakhe, ukuthenga ama-vote kana ukhethwa kwenzayo ngabantu, uyabe funa ukusebenzisa imali ayidindayo, iprinting yalapha. Nxa kuzakuba le nguquko izakuba khona nxa ukhetho seledlulele lomnyakeza okwakhathe wethu. Angiboni ukuthi umthule Ncube loJohn Mangudlalo emazomnangagwa bengavuma ukuthi ibond nothi le-RTGS ikhishwe emzini.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho. Ezinye ingcwethi zithi ukuze kwenqatshelwe ukukhwela mahlayana kwentengo, uhulumende kumele amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusebenze eMelika kuphela lenye imali yakwamanye amazwe. Kodwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi lokho akusoze kwenziwe ngoba kuyikubulala umnotho. Kula Live Talk Diaspora Forum namuhla sixoxa ngodaba lokuphelelwa isikhathi kwama special permits asetshenziswa ngezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Amerika ufike namhlanje kwele Israel khombo lakhe lokwethekelela lelo lizwe kwensuku ezintathu. Ukhangelelwe ukukhulumisana leziphathamandla belelo lizwe kanye lezakomakhelwane elePalestine phezu kokufuthelana okukhona phakathi kwamazwe amabili kubanga isigaba seWest Bank. Izihlobo zabeMelika abavalelwa nguhulumende weSaudi Arabia zimelele ngamehlo abomvu ukwethekelela kukaBiden kulelo lizwe lapho akhangelelwe ukukwenza ngemva kokugqiba uhambo lakhe lokwele Israel. Kodwa incwadi ezicubungula izomsazo zithi zilokuthandabuza ukubana inkulumo zikaBiden leziphathamandla zakweleSaudi Arabia zizakhokela ezokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngoba abakahulumende weSaudi Arabia bethule zwi ngalolu daba. Umongameli Frank Walter Steinmeier wakwele German wethekelele indawo elenkamba zebutho lakwele Melika esemangweni oweGrafton War etshengisa usekelo lwakhe kwabebutho lomanyano oweNATO ngesikhathi eleRussia liqhubeka lihlasela eleUkraine. Uhulumende wele-Ivory Coast ukhuthaza elemali ukubana likhulule amasotsha alo angamashumi aphose amahlanu 49 avalelwe esehla indizamtshina esilingweni salelo lizwe eseBamako Airport esetheswa umlando wokusetshenziswa ukuyahlasela elinye ilizwe. Uhulumende welemali ngakwelakhe icele uthi bavalele lawo masotsha ngoba ele-Ivory Coast lingazisanga nohambo lwala masotsha okusemthethweni. Umuthi wokuqala uthe walungiswa ukuvikela umkhuhlane wokuqhuqhulwa wemalaria owe-Mascarese uncinye kakhulu nyakenye ngamazwe omhlaba ogoqela nehlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ngoba ukhangelelwe ukunceda ikakhulu emazweni awezwekazi le-Afrika. Kodwa inkinga esibhekane labalungisa lumuthi bathi sebeswele abangabanikeza imali yokuncedisa uqhelisa umsebenzi wabo wokulungisa umuthi lo ngobuningi kanye nokuthunyelwa kwawo emazweni lapho kufuneka khona ikakhulu ezwekazi le-Afrika.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Sipho Nguluve ozama ukulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa kulandela ukumiswa kohlelo lwe-Special Zimbabwe Exemption Permits. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Sesisubmitile abanye bona abalutshwana kanti ngomunye wabo asikwazi ukuthi next stage siyaba.
Singathi kuyini okusubmitileyo wena njalo udinga ivisa enjani?
Ivisa mina engiyabe ngiyizama i-general work permit irale ekhona ngoba la amanye kamqualify. So ma uzangena kuleyo kumele kube incwadi evela ku-Labour Department. So angeke ngiyithole ngoba ama-qualifications angilawo angenze njalo. So kule system yokuweva yesizama ukuqala siyilande. Ngabe si-accepta yikho singikhona siya-apply khona ama-permit yakho.
Akutshela abantu ukuthi wena vele nxa usithi general work permit ngenjani naleyo njalo kumele u-apply njani?
I-general work permit yiyona le babadube eyokusebenza ongalawa skills. So i-general work permit vele inzima ukuthi pho uvele uyithole nje. So yiye funa ama special ufuna uzuhambe through ama waiver. Ama waiver ukuthi uhulumende uhambe uhulumende ucele ukuthi mina ngicela ukuthi nje bala ngezizathu ezithize ukuthi ngidala ngihlala lapha ngicela lami ukuthi ngivunyele ukusebenza njengabantu balapha. Yikho sikuzamile ukuweva. Otherwise ukuthi sivele siyithole kunzima.
Singathi uzifakele wena i-application yakho kumbe uncathiswele igwele.
Hayi angincathiswa igwele asiyifakele ngoba uhulumende noba uhulumende walapha loba esale senze nje kodwa wasithumela phela i-information. Ukhona indlela elandelwa uyalandela indlela yakhona ayikho nzima esingakwaziyo ukuthi i-outcome izakuthiwa. but bona bas encourage ukuthi singene kuleyondle. So waso magqwetha uyahamba uhambe ku system ku website ye VFS. Ifuna into eziningi njalo ingane iyahamba hamba ingane iya break. So ngeza lokho uqeda lapho uyabhadala i-1550. So udinga i-date appointment uhambe uyesubmitha nxa sukwenze konke.
Ukuqeda lapho baza ku-interviewa kumbe bayakwenze njani?
Hayi, abaku-interviewa wena uyahambisa zonke izinto amaphepha bayawacelile wonke, uhambisa wonke nxa ephelele. Kusho ukuthi bona nxa besenza khona ngale njengani uminister sithi ukuthi kule komiti ayikhethileyo, kusho ukuthi baza bekhayela each paper lona yanosubmithele.
Singathi uhulumente weZimbabwe-ke ungena ngaphi khonapho? Uyalinceda yini? Sizoyongazana uthi uyazama uthi alincede.
Hayi, asikamuzwa babuduba, asikaze simuzwe vele uhulumende weZimbabwe. Angikholwa, angazi mina, kodwa asikaze simuzwe. Asikaze simuzwe.
So singathi-ke nxa kungahamba kuhle uzahlala khonapho kule South Africa, kungele ukuhamba kuhle uzakwenza njani kulo?
Nxa kwehlule, kuthi nxa kwehlule somele sibuyele ekhaya babuduba. Asiyabe sesingalayo i-option. Lapha ngithi sincengile semzini yabantu, ungazaki ukuthi uthi uzahlala emzini wathi uhlezi ongekho emthethweni. Ngoba usungabotshwa lokubotshwa, usufaka irekhodi lento zakho eziyabe zihamba kuhle, usuzifaka amarekhodi amanye. Labantwana, labantwana, silabantwana thina, uyabungasakwazi ukuthi kuzakwenzakala.
So singathi ungahamba kubi sibe labantwana bazathola zona.
Abantwana besikolo ukuthi asikwazi, abantwana besikolo phela balayo ukuthi nxa befunda sizakwenza ama-study permit, but ukuthi bazasala labo bani bestuda lapho asikwazi kubebo labo bazaba-accept, asikwazi ukuthi kuzahamba njani. Ukuthi abantwana abanye bazasala nxa sekuyi-option bazasala bengala bazali kumbe sahamba labo bayeqala ekhaya.
Kodwa ubona ngazani uhulumende weZimbabwe nganceda njani khonapha nkulu?
Hayi babaduke owakithi. Owakithi angikwazi ukuthi ngathi anceda njani, kunzima. Wathi vele sisenga khonapha emapasipotini, kungcono nje kulezisu ngoba ngithi amapasipoti sesithathwa ngoba lo abantu abaningi first application bavele bafelishwa ukuthi babe ngamapasipoti. Bawafuna amapasipoti kodwa bengawa-afuni, njalo bengatholi ukuthi bathole ama-resource ukuthi bawathole masinyane. Manje asikwazi njengoba kubonakala ngani abantu abasekhaya bathi sokungani kulula mbijana. Nxa yikho esingakubonga ngoba ukuthi abantu bekwanisa ukuthi bathole amapassport ngokuphansi. But okwedlula lapha ngibona ukuthi kuyini uhulumende wenza ngoba nguye uhulumende wenza abantu babaleke babuye ngapho.
Ye, siyakuzwa kakhulu ngulube. So-ke phosela ukugcina khonapho utshela abanye ukuthi kumele benzeni pho xa befisa labo ukuthi balungise amaphepha.
Hayi, akukho engakutho ukuthi babaduwe okuningi. Uminister ngibona uhlale esemaredweni kulezisuku ama-interviews lobe engacaci, kodwa uyatsho abantu abanama-options abanezihlobo bayakhona uku-aplaya, ba-aplaye ngezihlobo. Maningi amanye ama-visa options akho. Xa unesihlobo, nxa usebenza, nxa utshadile, nxa ulo mntwana ozele, lo mntwana walapha ubekucacisela izolo ntambami bephuma ngakho. But abantu abaningi abakhwalifaye, but kungcono ukuzama kulokuthi uvele ukhalale. Lawa amaweva wona lala siyazama siwe nxa kuthi udliwe i-1500 it's worth trying, kufanele sizama sikwazi ukuthi abantu banjani. Kodwa kumele sizame, ngiyabona izolo bekuthiwa abantu balutshwana kakhulu aba-aplaya. Angazi ukuthi abantu sebekhalele, kodwa ungcono ukuthi uzame phela wehlile kuzamile.
Ye, singathi uweva le enjani?
Hayi, weva iweva phela zi-different babudube, uyaweva different, but iweva is an option ukuthi ubypasse izinto zonke lezo ezikhona, ikakhulu yona incwadi yelebha. Phela kufuna incwadi yelebha, njengama-special skills bayahamba elebha bayi-approve, baphiwe incwadi ye ukuthi bayakhwalifya kumbe ikhampani ba-aplayele elebha babanika incwadi yona liyana. So ma ungalayo incwadi liyana vele ukuthi uthole i-work permit kumbe loba i-travel permit ungeke uyithole. So iweva indlela yokubypassa one of those things lapho khona kwama-fingerprints esikwenza i-police clearance, uyakubalekela into ezinjalo.
Umnumzana Sipho Ngulube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Siphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezithiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe inkantolo ngemali yesibambiso i-bail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Kwanele Mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.